Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu zvita 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province. Chiri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu.
Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse yekutenga mafuta edzimotikari dzavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Nzeve dzevekawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi aSoccer Star of the Year Award, vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rakaburitswa neWorld Food Program rinoti hurumende yeZimbabwe iyo yainge yavimbisa kubatsira vanhu vayo nemamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukutenga chikafu yava kukundikana kuita izvi, izvozvo pakuti sangano iri ritakure zvemutoro wekutsvagira vanhu vemuZimbabwe chikafu mwaka uno. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa inonzi neUnited Nations yakakonzerwawo nekuzvisikira moto muziso pane dzimwe nguva. Vanhu vanosvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara munyika uye vanoda chikafu kusvika muna kubvumbi gore rinouya. Asi gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vakaudza nepfenyuro yeBBC kuti vamwe vanhu vari kuita zvegutsira mukanwa panyaya yechikafu. Vanhu vari kupiwa mafuta ekubikisa, binzi nezvimwe zvinovaka miviri neWFP. Kekutanga munhoroondo yayo, WFP yave kumanikidzwawo kupa vanhu vemumadhorobha chikafu sezvo vakatarisanawo nenzara inotyisa. Madhorobha anonzi akatarisana nenzara inotyisa anosanganisira Norton, Epworth, Plumtree, Marondera, Chinoi nemamwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira goromonzi mudare reparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe zviri kuitika muhurumende.
Ichokwadi kuti kuno kugoromonzi ndara yapindira vanhu mudzimba, ndara iri pamikova yevanhu vazhinji kuno sadza riri kunetsa nechikonzero chekuti takava nedhau. Saka vanhu havana kunge vakohwa zvakanaka, mvura haina kunaya zvakanaka gore rapfuura. Saka chikafu chakakohwa vanhu shomanene chakapera mumatura muchinai. Saka hurumende iri kumiramira kubudikidza neministry of social welfare kuunza chikafu kuvanhu. Asi munongozivawo kuti chikafu chokupiwa chinosiyana nechako chemudura, nekuti zuva rokumirira kupuwa imwe nguva rinogona kuita kure iwe watopererwa chikafu. Saka ndodambudziko ratinaro kuno Goromonzi. Tinodairazve kuti hakusi kuno kwega, inyika yose zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezvekudya. Tinotokumbirawo chikafu kune vangatipe pamusoro pechatiri kupuwa nehurumende. Tinotenda vamunangagwa, asi tinoda kuti kana zvichiwanikwa vemaNGO ivava vatipewo zvakare tigone kuti vanhu vedu vararame.
Asi tiri kunzwawo kaivo veWFP vari kuti hurumende yanga yavimbisa kuti inogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu, asi zvinenge zviri kuiomera yakutadza kupa vanhu vachikafu.
Chokwadi, hurumende hainga vakwanisiwo sevanhu ivavo vakawanda, nokuti vanhu vari kuda zvokudya muno munyika yese vari kuma 7 miriyoni kana tisingakanganisi kuma 7-8 ikoko miriyoni. Vanhu vazhinji havana zvokudya, sezvandataura kuti kune drought. ndoya konzera zvakare kuti zvine magetsi zvirambe zvinetsa nechikonzero chekuti mvura yakaita shoma murwizi. Saka kana muchaona muchiona rwizi rukuru rwakadaro zambezi ruchipwa zviri kureva kuti kune dzaundi ka. Saka vanhu havana zvokudya, hurumende iri kuedza nepainogona napo, tambo importa chikafu kubva kuTanzania, tambotsvaga kubva kunana Zambia so on, but zvinoda foreign currency ka. Saka foreign currency ndo yatisina yakakwana.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumiriri wemarondera Central mudare reparamende vaCaston Mateu kuti tinzwe kuti zvakamirawo sei zvinhu munharaunda mavo.
Zvinhu hazvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashii province. Chiri kuitika ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu, chishoma shoma chaizvo.
Tichitarisa imomo mumarondera mudhorobha umu, zvii zviri kunyanya kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo kudai? Chii chiri kunetsa?
Mitengo yezvinhu yakakwira. Saka vanhu havana mari, mari dzinotambira vanhu hadzikwane kuti dzinge dzichitenga chikafu. Uyezve vanorima vacho havasi kurima zvakakwana. So pave nedambudziko rekuti vanhu havana mari, varimi vacho havasi kukwanisa kunge vachiunza chikafu kuvana GMV kuitira kuti chikafu chiwande. Saka titori nedambudziko hombe. Iyo nhau yekuti vanhu havana mari ndonyaya yanetsa muno muZimbabwe ende yatiafecta isusu kunongo kumarondera nenzvimbo yakakomberedza marondera ese.
Ko, nyaya dzemabasa dzakamirawo sei pari zvino?
Mabasa hakuna zvamuchose. Hakuna mabasa nekuti makambani mazhinji emarondera ari kutovhara. Ari kuvhara nenhau yekuti ikonomi yedu yakaipa, haina kumira mushe. Saka vanhu vazhinji vaakutovhara nekubuda kunze kwenyika kuti zvinhu zvivafambire. Saka tine dambudziko hombe ipapo.
Kune vanobatsirawo nechikafu here vari kumbouya imo mudhorobha remarondera?
Ya, variko zvavo atinoti maaid agency vedzimwe nyika vanobatsirawo ndizvozvo, asi havana kunyanya kuwanda chaizvo. Ndo dambudziko ratinaro, vashoma. Ende kuti vasidze marondera nenharaunda yako mudza marondera zvinonetsa nekuti kakawanda mudhorobha pamwe tiri nani mbichana, but kumamisho emarondera uku hakuna kumira mushe.
Mumiriri wemarondera Central mudare reparamende vaCaston Mateu vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Kunetsa kwemafuta edzimotikari munyika kuri kupa kuti vanhu vakawanda varare vari pamagaraji anotengesa mafuta aya kuitira kuti vawane mukana wokutenga mafuta. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotikari anga asina mafuta muHarare, vedzimotikari vakawanda vaswera vakamira mumitsetse mirefu vaine tarisiro yekuwana mafuta aya. Vamwe vacho vanoti vakarara vari mumitsetse vakamirira kutenga mafuta. Magaraji mashoma anga aine mafuta anga achitengesera vanhu mafuta asingadarike marita makumi maviri pamotikari yega yega. Mumwe muzvina motikari vaJames Magaringa vaudza Studio 7 kuti vava nemazuva mana vachitsvaga mafuta anotengeswa nemari yomuno vasingaawani. VaMagaringa vati vanhu vari kufambira dhongi rakaora kumagaraji anotengesa mafuta.
Nyaya yemafuta inyaya iri kutishungurudza zvikuru nekuti pamwe pacho tiri kurara pamitsetse mafuta haasi kuwanika. Pauri kuwana mafuta pane mitsetse unenge utori nani vanenge vachida maus dollars about $1.20.
Mumwe mugara ari kunetsikana nenyaya iyi vaThomas Ndavambi vaudza Studio 7 kuti vazopedzisira vatsvaga madhora ekuAmerica kuti vakwanise kuwana mafuta. Vati dambudziko remafuta edzimotikari rakakura nekuti kunyange kumagaraji ari kutengesa mafuta edzimotikari nemari yekuAmerica uko kusingamboiti mitsetse kwavawo nemitsetse mirefu.
Fiwo iri kunetsa zvisingaiti. Ma service station akawanda pari kuwana kwa petrol vari kulimita vanhu 20 liters kana kuti 10 liters or so but kashoma kuti munhu wane full tank. And then pane kumwe kuti kana wazvanyanya washaya strike vanotengesa nema US like Mwetfield, Nukuna, Mbari, Nuna, Nguadi Benu. Right now, usually, we have queues because people are prepared to change their mind as they are born to be cheaper. As in, as queue is very keen, the queue is more than any other civilization in the US. So, we have to go to show what the queue is doing.
Vandava ambi vati kushaikwa kwemafuta okukunoita kuti vasakwanisa kuronga nzendo dzezororo nemhuri yavo.
Zvautikangasa kuti ukwanise kuronga kuti uchaenda kupi paholiday. Hapishakwanisi kibhoza, hauziti unenge wana fiwa hicho sei. Uye kuti uchaitenga nemari because kana waida kukwanisa kuti utenge nemabhondi, uchatenga lita 1744. Musungu uchaishaya uenda kuma US. Inenge yao almost $28 ne red trade black market.
Mumwe muzvina garaji asina kuda kudomwa nezita audze Studio 7 kuti havasi kuwana mari yekunze kuti vahodhe mafuta uye mari yavari kutengesa nayo mafuta emuno ishoma zvichienderana nemari yavanotenga nayo.
Fiwa hatisi kuiwana pagaraji petu nenyaya yekuti hatisi kuwana masupplies akakwana kubva kunana Mozambique nana Bea ndo watinowana fiwa yedu sinzi kuno kuti chitengesa nebond.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mutauriri weZimbabwe Energy Regulatory Framework vaGladman Njanji vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panguva dzataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iri kutadza kuwanira vanhu mafuta anovakwanira nepamusana peurongwa hwayo husina kujeka pakutengwa nekutengeswa kwemafuta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo nepamusana pekuti commission iyi haina mvumo yekuenda kumatare edzimhosva nevanhu vainenge yasunga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana-siyana, imwe nhengo yeZAC vaGabriel Chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kuferefeta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita seNational Prosecuting Authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo.
Munoona, saka zvine dambudziko kuti isusu tamubata veZAC tafefeta taona kuti zvichokwadi munhu ane mhosva tamubata ndopatogumira tomuendesa kuNational Prosecuting Authority. Ndosaka vamwana vari kutaura kuti mamadii kungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa kujera. Handiti notinge tine udzamu neumazvikokota hwenyaya yacho, asi hezvo tasvika takunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinoita zvakadai zvinofamba zvakadai, iyewo pamwene hatichaziva kuti asangana nevanhu vakupi, pamwene anoziyana navo pamwe totozuva nyaya yakazoraswa kukoti animubona.
Vachaibva vatiwo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba yekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva, kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi. Izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti dai vedare reparamende ka vagadzirise mutemo uyu tibvise nyaya ye proof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence, zviitiko chete maitikiro akaita zvinhu, chembere yashayikwa berero rusamvi pachishonaka, murikuona, ngazviende kwakada kuita seikoko, murikuona. Asi mutemo unoti wangozoishwa rarudza mvi, asi ndiwo rakadya here kachembere kaya.
Panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare, vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka. Vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare. Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirane neJudicial Service Commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza, kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vaJames Chigwe vati uhori unokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uhori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti Zaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare uye panofanirwa kuiswa mutongo weku kuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya. Iko zvino zvaina simba. It's a commission inoita sekuti iri kushanda iri muhapwa dzapresident.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezaki mumatunhu ose munyika paine chinangwa chekuumba hurongwa hwekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. Gwaro raAuditor General reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi maviri vafa muBurundi zvichitevera kunyaya zvakanyanya kwemvura mupengo kwaitika mudunhu reSibitoke uko kwasiya kwaparadzwa makomo nemvura mupengo iyi. Vanhu vaviri vafa uye vakawanda vakuvara zvichitevera kupfurwa kwavaitwa pamuzinda wemauto emuchadenga wepaPensacola mudunhu reFlorida muAmerica. Mapurisa anoti nyakupfura vanhu uyu apfurwawo akafa. Vanhu vemuBritain vari kuvhota nemusi wechina svondo rinouya musarudzo yechipiri iri kuitwa mukati memakore mana. Vanoongorora sarudzo vachiti hazvisi nyore kuziva kuti ndiani achakunda musarudzo iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvisina magwaro ekufambisa kana ava kupera zviri kukurudzirwa kuenda kumuzinda weZimbabwe muBotswana kuitira kuti zvinyorere magwaro aya. Izvi zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe senzira yekubatsira zvizvarwa zvayo zviri munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatara ishe mukono weshuro vanoti urongwa uhu huri kutarisirwa kubatsirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvione mapasipoti nemapepa ekuzvarwa pachena. Vamukono weshuro vanoti chirongwa ichi icho chichangotanga chinotarisirwa kubatsira vanhu vakawanda vakatarisana nedambudziko guru rekuenda kuZimbabwe kunotora magwaro aya.
Unenge uchiserva mari yokufamba uchienda kumusha kunotora mapepa. Kazhinji kacho iri pamabasa kuti uwane mazuva okuti ufambe uchinogadzira mapepa unoda kutoita during maworking days. Saka zvinogona kunetsa, asi kuti umanye kuno kuembassy uapply wodzokera kubasa kwako zvinenge zvakareruka zviri nyore kwahusi. Saka zvinobatsira vanhu vakati wande. Chinhu choga chinonetsa kutora pano chitupa nokuti taane masmart IDs.
Urongwa uhu wagamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara zvichiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo zvinenge zvisina magwaro aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chagamuchira urongwa uhu nemaoko maviri ndivatonderai mutunga gore avo vanoti izvi zvichavabatsira zvikuru.
It's not easy kuti uone passport munyika medu. Maybe no outside zvezviri na it's better. Haukwanisi kuwana passport kausina extra money. Uyo mari yecorruption yakawanda pfuura yepassport.
Nyanzvi munyadze kufamba kwevanhu vasizalobuke dumezveni vanoti urongwa hwekurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe mukutora magwaro uchabatsira zvakanyanya avo vanoda kurapwa muzvipatara zvehurumende yenyika iyi sezvo zvipatara zvichida vanhu vane magwaro anoratidza kuti ndiva naani.
Muno muchiri kutambudzika nyaya yekuti kana munhu asina mapepa kuti aende kuchipatara haasi kurapwa nenguva. Saka at least wakakwanisa kuti tikwanise kutora madhokumendi muno tikwanisire kunorapwa.
Asi chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti urongwa uhu kutungana kwembudzi nokuti hurumende haina mari yekugadzira magwaro ekufambisa ari kudiwa.
mari chaiyo kuti mapasipoti aprocessiwe hakuna endi kuna maprocess agara akato mapasipoti agara aka vanhu vakamirira maqueue akakura zvikuru kuti mapasipoti awo aprocessiwe saka kuti tiye zvino zvingabva zvaitwa nyore kudero ingangova just a political statement.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangane vanobva kuZimbabwe vanogara muBotswana vasina magwaro akakwana. Asi ongororo yakaitwa muna 2009 University of Botswana yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zvuru zana vaive munyika iyi vasina magwaro. Mumwedzi wakuru megore rino, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yakakurudzira kuti vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika vapiwe masimba ekutoresa magwaro ose anodiwa muupenyu hwemunhu kusanganisira mapassport, zvitupa nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muri yenhabvu muZimbabwe yakaungana izvozvi pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare pamabiko ekupemberera vatambi gumi nemumwe vakaita mashiripiti gore rino, kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Hapana ane chekuita nezvemutambo wenhabvu asipo pamabiko aya. Kubva kuvakuru veZifa kusvika kuvakuru vePremier Soccer League, vanyori venhau dzemitambo uyu, vatambi nevarairidzi nevamwe vatsigiri venhabvu avo vapiwa mukana wekuvepo pamhemberero iyi. Mabiko aya ari kusvika pakati peusiku, asi mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye ari kutarisirwa kunyemwerera atambidzwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year uyo uri maoko aRodo Chinyengetere parizvino. Izvi zviri pachena mushure mekutungamira hondo yemaGreen Machine yekutora mukombe weLeague pamwe nekunwisa zvibodzwa gumi kuti Ngodzo uyo akawana mavhoti akawandisa pasarudzo yevatambi yakaitwa anokodzera kutora mukombe uyu. Mutevheri wemutambo wenhabvu vaPhilip Regede vanoti iwo Ngodzo anokodzera kuenda kumba nemukombe uyu.
Haini maonero angu amira anga achita season yese ndoandinoona hangu kuti should deserve that position because he was outstanding overall season yese.
Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu asi achitsigira Dynamos vaFarai Mashonganyika vanotsinhira kuti Ngodzo ari pamberi pevese.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvezvi ndirikuona kuti iri kutora league 1 yatora league 2 Josta Ngodzo yaya anodeserva kutora Soccer Star of the Year. Nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Prince Dube weHighlanders ndiye angangotora chinhano chechipiri achiteverwa naRalph Kaundera weTriangle. Vamwe vatambi vari kurwira mukombe uyu ndeFinias Bamusi weCapes United, Ian Nekati weZPC Kariba, Ralph Kaundera weTriangle, King Nadolo weTelone, Evans Katema weDynamos, Wellington Taderera weBlack Rhinos naNeva Tigere weFC Platinum. Asi mwaka uno hazvisi pachena kuti achatora mukombe weCoach of the Year ndiani, sezvo paine mazita akawanda anosanganisira Darlington Dodo weCapes United, Lizwe Sweshe weFC Platinum, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba, Raman Gumbo weTelone vari kungotaurwa nezvavo. Mukombe wemubati wepagede uri pachena kuti ore kuenda kuna Ariel Sibanda weHighlanders. Sibanda ndiye akanwiswa zvibodzwa zvishoma shomwa mwaka uno, uyezve ndiye ega mubati wepagede ari pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe weSoccer Star of the Year. Asi mabiko anhasi haasi iwo ari kuvhara mwaka wenhabvu wegore rino, sezvo pachiri nemitambo miviri yeLeague isati yatambwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika ngwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve kuti ndiani achatora mukombe we Soccer Star of the Year munyaya dzezvenhabvu.
Murukutaura zvakare na Pastor Bandawa pa Lemon View pano pa Debon. Ndingatange pane mitambo.
Tanga ipapo tinzi.
Takatarisa panyaya dzemitambo muZimbabwe hazvina zvinakana kumira zvakanaka zvachose.
Sei muri kudaro.
Mukatarisa kubva pakaenda chikwata ku Egypt ku AFCON chema Warriors chaicho. Zvinhu zvanga zvina kumira zvakanaka ende ndingati kubva appointwa Minister of Sport hatina kana chimwe chatakamboona chaakaita nandare maground jaivo muZimbabwe hatina vana rufaro zvachiona ndo dzinototaurwa kuti hadzisi nhandare dzekuti dzingatambirwa Premier Soccer League.
Upowa munofunga weimi kuti achatora mukombe pamabiko anhasi?
Pamabiko anhasi ndingataura kuti Ngodzo matambiro aanga achiita anokwanisa kuti atore mukombe.
Mukutaura na Filimon Morris muno Muharare.
Muharare makadiko?
Muharare makangoti zizi, tiri kungochema chete nemaproblems atiri kusangana nawo nguva nenguva. Zvinhu zvacho hazvisi kunyatsoita zvatiri kutarisira. Kana kumbira kuti vanhu horidhe ichasiko kaparinani vata rufaro hapana.
Muri kutaura namukoma Simba, ndiri kunokusatasirwa kumasikeni.
Ehe, mukoma Simba taurai tinzi.
Ndoda kutanga pamutambo wenhabvu apa. Pamutambo wenhabvu zvavo zvinhu hazvina kumira mushe nokuda kwemapolitical issues ari muZimbabwe. But ndinoona kuti neefforts iri kupiwa nemupana uyu weCapes uyu ari kutora mukombe mupano.
Muri kutaura nashamiso chinotimba.
Aiwa taurai tinzwi.
Ndinotaura pamusoro pehurumende yedu kuti izvoni dai hurumende yedu yanga yapa vanhu matenda anti iyo iri kuti haina mari. Saka dei yanga yapa vanhu matenda ekuti marengi akaita sempare yaiongopa umwe munhu otoiklina otoivaka achiwana mari munhu uya achizobhadharawo hurumende padiki mastadium chimwe chete.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa che live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yenzara yakatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Ndinodzokorora namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvongo yadi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda munyika dzotarisana nenzara inotyisa. Vanhu vakawanda vorara vari mumitsetse pamagaraji yekutenga mafuta edzimotokari. Nzeve dzevanhu vakawanda dzomirira kunzwa zvichabuda kumakwikwi a Soccer Star of the Year Award, vakawanda vachitarisira kuti mutambi weCapes United Joel Ngodzo ndiye achatora mukombe uyu gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Anokoneka indini Raichoto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina ntungamiri Ngomo, achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.